isusu tinoti munhu wese ari muno muZimbabwe ane kodzero yokuti akaona zvisina kumira zvakanaka azvitaure. Zvakanakira nyika kuti kana pane zvawaona kana mahunga hunga awanzwa uisa pachena kuti pane zvakati zvinoitika. Asi mukuita izvozvo tinofunga kuti kana wazvitaura vomutemo vazvinzwa vasangozvirega zvisingaitwi yatingati investigation so that the truth is known by every Zimbabwean kuti apa panga pachiitika chisiri icho kana kuti yanga irifungidziro zvayo asi panga pasina chiripo. Chazvikamwa chunhu tinokumbira kuti vanoita zvemainvestigation vangava mapurisa vanzwa panyaya yakadai vasangoita risaka nokuti senyika chunhu chatinofunga kuti chatigozhera kuti nyika yedu isafamba ndiyo ava vazhinji vanenge vachitamba nenyaya dzemari pamusika mutema. Isu sevechidiki veZANU PF mukatarisa mazuva apfuura takataura tichibvunza kuti iyo mari yatinoona pamusika mutema inombobvepi. Saka zvimwe varimumbava vanenge vaino ruzivo tochida kuti zvive official kuti vaya vomutemo vaya vanoruzivo kudaiwowo kureserve bank vati tazviongororawo zvinotaurwa navarimumba ndizvo. In that case tinovimba kuti panenge paine honye yabviswa pane pasinawo nyaya uyawo usununguka kurarama upenyu hwake asingati munhu wese wamuona kuti zviya zvakataurwa zviya zvisina kuzomboita imwe result zvoita zvokuti ndo zvamupenda kuti ndo zvaari.
Kune vamwe vari kushoropodza vanomomba nekuburitsa mazita aya, imi mune zvamungataura here pamusoro penzira yakashandiswa yekuburitswa kwevanhu vari kunzi vari kuita uori?
Zvimwe vanomomba vanenge vaina mafekitika vane vachiziva vaine purufu yezvavanotaura ungavarambidza ndiani uye pasocial media mazuva anodo paunongowana zvakawanda bati kana ingava nyaya yokuti vaenda pasocial media vachinosetilawo mascores vachida kunyadzisa vamwe nekuvasvibisa inenge isiniri nzira yakanaka yokuenda pasocial media bati kana iriyo nzira yoga yavanofunga kuti ndiyo inoita kuti nyaya dzacho dzisvike kuna avo vane simba rokuzoita investigation zvimwe zvavakatoita zvinotobetsera nyika. Isu chatinokurudzira ndechekuti chanzikwa nomunhu choda chiende kumapurisa chiende kumaauthorities anokwanisa kuita investigation. Isu toda kuziva authenticity nokuti tiri kutotsvaka nesuwo seyouth yeZANU PF tatovavo nelisti kuda vanhu vatakalista ivo vatakazondovatita zvokuchinja mari zvimwe vanopane kumwe kwavanenge vachiwana mumwe musi iyoyi nyaya ichatibetsera kuvhundunyura kuti tizive kuti zviri kubvepi.
Ko matanho akatorwa nereserve bank of Zimbabwe kune varume vana vakanongedzwa navalumumba munoti iwo?
Iyi akaitwa serious ka serious allegation is an outcry yemwana wose womuZimbabwe. Isu tinokurudzira kuti vanhu vanochinja mari ndo vanoti uya unoda kundohodha zvinhu ambochinja mari kwavari akavana vakwidza mutengo wemari yeus dollar onotenda zvinhu zvake unouya kukwidza price saka tiri kutirwadza iko zvino kukwira kwechingwa kukwira kwetransport kukwira. Saka tinotongofunga kuti vanokwedzeresa kukwidzwa kwemari yavo vanhu vanototishungurudza isu savana neZimbabwe. Saka avavo kana vakanzwa information yakabva kuna varimumba vakatora action iyoyo zvinoreva kuti vanoziva kuti zviri kuaffecta ruzhinji rweZimbabwe uye vachida kuita investigation dzakazhinji haungaiti investigation wanotarisana nemunhu kusaspendwa kwavakaita asingi nzira dzinongoitisa vawanikwa mulemba kana vasinawo nyaya dzavainadzo